Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gumiguru 26 2019 makateerera ku studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Yava kurovera zvakare Minister of Security achimunenera mhosva yekuti human rights. So tiri kuziva pazviri kuvapa zvavamba panyaya yelendi. Saka senyika tikaramba tichishanda kubudikidza nemadiplomatic channels edu kuti masanctions iwaya bviswe.
America inotemera gurukota rezvevasori vaOwen Mudancube Zvirango ichivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu.
Isu veMDC hatina kupusa kuita sei hama dzedu dzeZANU-PF. Hama dzedu dzeZANU-PF dzinofunga kuti kana dzikafora zvinoita kuti masanction api aiwa kwete.
MDC inoti hurumende yeZimbabwe ndiyo inozvisikira moto muziso. Vagari vekukariba vanoti vofa nenyota makumbo ari mumvura. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeAmerica nezuro yakatemera zvirango kugurukota rezvevasori vaOwen Mudancube. Zvirango izvi vakazvitemerwa vachipomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo vakanyora padande mutande ravo reTwitter kuti vose vanotyora kodzero dzevanhu muZimbabwe vanofanira kurangwa. Zvirango kuna vaNcube zvakauya musi mumwe cheteyo hurumende yeZANU-PF ichangopedza kuratidzira munyika ichiti zvirango zvinofanira kubviswa. Asi vanhu vashoma-shoma zvikuru ndivo vakateerera kurudziro yekuti varatidzire. Asi hurumende yakaona mashoko erutsigiro kubva kuAfrican Union nedzimwe nyika dzemuSADC. Sachigaro weAU Commission vaMusa Faki vakaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti sangano ravo rinoda kuti zvirango zvibviswe sezvakataurwa neSADC. Asi sachigaro wekomiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mudare reSenate muAmerica vaJim Risk vakaburitsawo mashoko kuvatori venhau vachiti hurumende yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa iri kuda kuhwanda nemunwe ichiti zvirango ndizvo zvapa kuti nyika iende kumawere asi kuri kutadza kutungamira nyika kwavo nenyaya dzeuori. VaRisk vanoti pane kuratidzira hurumende inofanira kuvandudza zvinhu zvinopa kuti vanhu vayo vagare zvakanaka. Havati America haingotemere vanhu zvirango vasina zvavatadza. Hatina kukwanisa kubata vaNcube kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi tabata mutedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi.
Chiitiko chakaipa zvikuru chavari kuita nokuti kana kutarisa zvatakaita nezuro zvakaita vana veZimbabwe vakandimuka vachiti havasi kuda masanction. Motarisa zvakare mashoko akaturwa neveSADC, mashoko akaturwa nemabato akasiyana-siyana kusanganisira ANC South Africa zviri kuratidza kuti masanctions yanyaya yekumasure zvikuru. Haupani chimunhu maererano nokuti ari kutonga sei musha wake. Kana uchida kuva shamwari yemunhu iyeye unogara pasi naye wotaurirana womupawo pfungwa dzake iye semunhu ane musha wake achakupawo pfungwa dzake. Saka iyi yava kurovera zvakare Minister of State Security achimunenera mhosva yekuti human rights. So tiri kuziva pazviri kuvapa zvavamba panyaya yelendi. Saka senyika tichiramba tichishanda kubudikidza nemadiplomatic channels edu kuti masanctions iwaya bviswe.
Asika vamwari kutiwo vamutodi vanhu vashoma shoma ndovakabuda nezuro vachiratidzira kuratidza kuti pada vanhu vari kufunga kuti zviri kukonzera matambudziko munyika vamwari kuti inyaya dzeuori nekutadza kutungamira ndosaka vasina kubuda neuwandu wavo.
Hazvitirizvo vanhu vakabuda mhomho chaiyo asi kana vanhu vanotora mapicture vaya vachiona vanoona sokuti hamuna nokuti pakune heat wave ka kune zuva kuno kune chivanga zuva. Saka chivanga zuva chinokonzeraka kuti vanhu vasagara pamuzuva vanotsvaga mebvute. Saka ndosaka naiona vamwe vanda bvute zuva vari vachipinda pasi vamwe vachienda kumusorosoro. Saka tinodarira kuti vanhu vakasvika mustadium nezuru vaisvika ma20,000.
Iyo hurumende yeAmerica kuburikidza nesenate iri kutiwo hatingotemere vanhu vasina zvavaita zvirango vachiti zvavari kutaura izvi ndo zviri kutodiwa nebumbiro remutemo reZimbabwe asi hazvisi kuzadzikiswa.
Vambori vanaani vachitema vari kutemera zvirango vachiti ndivanaani. Isu tose takawirirana nyika dzese pasi rese kuti titange tiri pasi remutemo yeUnited Nations. United Nations ndiyo ine simba rokutarisa kuona kuti kune mahuman rights here kuZimbabwe, vanhu vari kutongwawo zvakanaka here zvirinwa nebumbiro redu remutemo yatakanyora toga.
Muteedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vari parunare muHarare. Sezvo tisina kusimbira divi rimwe chete setsvimbo, tabatawo munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato reMDC, muzvare Gladys Hlatshwayo.
Izvi zvakaitwa nehurumende yeAmerica zvinoratidza pachena dambudziko riri muZimbabwe. Dambudziko riri muZimbabwe harisi dambudziko remasanction kwete. Dambudziko riri muZimbabwe idambudziko reutongi husina kumira zvakanaka. Saka mukaona hurumende yeAmerica ichiita zvairi kuita izvi ichitemera zvirango kuna ONU, zvinoreva kuti hurumende yeZimbabwe yatadza panyaya dzekuti vaya vanotyora kodzero dzevamwe vange vachienda kumatare ezimhosva. Kana kuti komisa yakingati pachirungu impunity, nekuti ndo dambudziko riri muZimbabwe. Mune dambudziko rokutyora kodzero dzevanhu, uye vanhu vanotyora kodzero dzevanhu havasi kuendeswa kumatare ezimhosva kuti vange vachinotongwa. Ndo saka muchizoona nyika dzekunze dzaakupindira dzichinoisa vanhu vakaita sana minista Oenube pamasanctions. Tinoziva isu kuti musi wa1 August zvakare pakaiswa vasanyatwa avo vanenge vaive mukuru wemauto epresidential guard anozikanwa kuti ndo akange achitungamirira nyaya dzokuurayiwa kwevanhu musi wa1 August. Saka izvi zvinongotiratidza kuti kumacha kwevanhu hakuna zvakunobatsira. Chinotobatsira ndechekuti tinge tichireforma seZimbabwe. Ndinozviziva kuti hama dzedu dzekuZANU-PF dzinofunga kuti nyika dzekunze hadzifaniri kuvaudza zvokuita, asi bumbiro redu rinototaura nyaya dzerule of law. Bumbiro redu rinotaura nyaya dzemahuman rights. Tinofanira kunga tichiremekedza kodzero dzevanhu. Tinofanira kunge tichiona kuti vaya vanenge vaita zvavanenge vaita vanoonekwa vachiendeswa kumatare ezimhosva.
Asika ivo vamwe veZANU-PF vari kuti kusatouya kwakaita MDC nezuro kuzobatana nevamwe vacho vakafora vachiratidzira mucherechedzo wekuti muri kutsigira izvo zvirango izvi uye ndimwe muri kuzvikoka.
Isu veMDC hatina kupusa kuita sei hama dzedu dzeZANU-PF. Hama dzedu dzeZANU-PF dzinofunga kuti kana dzikafora zvinoita kuti masanction api. Aiwa kwete, isu takanzvera zveinternational relations, takanzvera zvemaforeign policy kuti anofamba sei. Foreign policy inotogarirwa pasi nemaMPs. Sezvatinongoitawo muno muZimbabwe, policy inotochinjwa kana zvichinge zvagarirwa pasi. Zvino kuAmerica nekuti kune rule of law zvinozoti siyana izvazvo neZimbabwe, nekuti kuno kuZimbabwe vakagara vamunangagwa muofisi mavo vanogona kutochinja zvinhu paramendi yesingazivi. But uko kune rule of law zvinotogarirwa pasi, zvoenda kucongress, zvine macommittees anotosita achidiliberate nyaya idzodzo, achiongorora nyaya idzodzo. Saka isu tinozviziva seMDC kuti chinodiwa iaction, ndo chinodiwa. Uyezve America yakabuda pachena, nyangwe mukanoverenga gwaro ravo rezera rinotaura zvinoda kuitwa. And zvinoda kuitwa hazvisi kubva kuAmerica bodo, zvitorimo mubumbiro redu remutemo.
Munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato reMDC, muzvare Gladys Hlatshwayo vari parunare muHarare. Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 inotema isina divira yakarerekera. Kutanga nemuvhuro mangwanani kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 9825 kHz. manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Vamwe vagari vekukariba vanoti vave kufane nyota makumbo ari mumvura zvitevera kushayikwa kwemvura yakachena mudhorobha ravo riri kumahombe kombe kwedhamu guru rekariba. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari vamutuli ncube kuti tinzwe divi ravo nezvekubatsira kariba sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi mavhiki apera bazi ravancube ranga richibatsira mamwe maguta nemari akaita seHarare, Chegutu nekadoma. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipanyaya inotevera.
Vagari vemumusha wenyamhunga vakaita samuzvare Cleopatra Rusere vanoti havana kumbosangana nedambudziko rakadai mumakore akawanda zvekuti vari kutoshamisika kuti chii chave kuitika. Vanoti kunyange kanzuru iri kuvapa mvura nemabhauza haisi kuvakwanira.
Yeah, zvanyanya because pakutokwana kana 2 weeks kusina mvura ichiuya manheru pamwe pachaione kuti yauya. Like council iri kunza chimota chefire vanhu vachichera mvura mabhakiti and hatisi kukwana mvura yacho.
Muzvare Rusere vanoti zvinoshamisa kuti vari kushaya mvura ivo vari kumahombekombe kwayo.
Zvitotinetsa kuti sei tishaya mvura ko vari kuHarare vanozvoita sei tiri kutoshaya mvura iri kutonetsa.
Amai Mavis Makombe vanoti vave kumanikidzwa kunochera mvura isina kuchena kudhamu.
Tokuchera kulake. Isn't that the best way? Tokuchirarame muno.
Mwana wechikoro uyo asingabvumirwe kuti tibudise zita rake pamhepo anoti vana vechikoro vave kumanikidzwa kutakura mvura yekunwa muzvigubhu.
Kuchikoro toenda tine mvura muzvigubhu zvedu ndatinonono.
Meya weguta rekariba vaGeorge Masendu vanovhuma kuti guta ravo raita dambudziko remvura vachiti riri kukonzerwa nemvura yadzikira mudhamu.
Mvura yadzikira saka tawaredi isusu muno matinopomba mvura chienda kupurification plants. Harichakwanisi kuti mvura ipinde mutaro saka taakushandisa panduni. Handimandinzwisisa panduni pampa. Saka panduni pampa yatikushandisa iyai. JH wave riri kurova because chiri pa sort of pane JH saka riri kurova panduni yedu yakuita iri kudzidzwa nguva tinowana padi yasara muchana kuti isake JH.
Meya Masendu vanoti havasati vapiwa mari nehurumende iyo yakapiwa mamwe makanzuru kuti vape vagari mvura yakachena nekutakura mabhini vanoti panofanirwa kuwedzerwa mapombe emvura sezvo vagari vawandisa kudarika nguva yakare.
Asi mapambu edu handitika tuda kuwedzera mapambu edu nekuti guta rakura, guta redu rakura asi hatina kuupgrade kupombwa kwemvura saka tinoone urongwa nekuti mapambu edu tiwedzere.
Kushayikwa kwemvura kukariba kunouya apo nyika yatarisana nekupisa kwezuva munzvimbo dzakawanda dzenyika vanhu vachikurudzirwa kuti vanwe mvura yakawanda kuti vasarasikirwe neupenyu. Ndakamirira Studio 7 kukariba ndine Arthur Chigoriwa.
Iko zvino tochimboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukurona Dr. Bernadette Ndoro, nyanzvi yechirwere chegomarara. Dr. Ndoro vari kutaura nesu panguva iyo pasi rose nenyika vari kurangarira chirwere chegomarara mwedzi uno. Tino kuchingamiza ene mufaro pachirongwa chedu Dr. Ndoro. Mungati sana nguro kuti magomarara api arikunyanya kutora upenyu wevanhu munyika.
Munyika medu munomo Zimbabwe, gomarara ririkunyanya kutora wanhu. Igomarara remuromo wechibereko chemudzimai. Tozoenda kugomarara rezamu kunyanya kumadzimai. Tozoenda kugomarara renhengo yevarume inonzi prostate. Ndiwo magomarara arikunyanya kuuraya vanhu muZimbabwe.
Munhu angazive sei kuti awanikwa iye aine gomarara? Pane magomarara amataura aya anoratidza sei?
Magomarara andataura ese hongu ane zviratidzo zvavo zvaainazvo atinoti ma-warning signs. Asi dzimweni nguva anogona kubatwa kune vanhu vanenge vaenda kunotsvagiridzwa magomarara iwayo neprocess yatinoti screening.
Pagomarara rezamu, munhu angatarise chii uyezve mungati mimi anofanira kuenda kuscreening nguva ipi neipi?
Pazviratidzo zvegomarara rezamu, tinowanzotanga kubatwa bundu rinenge riri muzamu. Dzimweni nguva nyatso inogona kubva panzvimbo yayo kana kuti inogona kunge yakadhonzerwa mukati. Dzimweni nguva panobuda mvura mvura dzinenge dziine turopa kubva panyatso. Ndo zviratidzo zvinonyanya kuwanika gomarara rezamu. Kana taakuenda kunotsvagiridza, gomarara rezamu risati razviratidza iro yatinoti screening. Takatarisa magroups maviri evarwere kana kuti emadzimai. Pane madzimai atinoti vanenge vane average risk yebreast cancer. Ivavo vanotanga kunoongororwa kana vane makore 50 kana kupfuura vachiongororwa gore negore. Kozoti madzimai vanenge vane risk iri pamusoro, tiri kureva njodzi yekuita gomarara rezamu zviri pamusoro, high risk group. Ivavo ndo madzimai vanenge vaine hama dzavo dzepadyo dzakamborwara gomarara rezamu kana kuti mumhuri makamboita munhu wechirume akaita gomarara rezamu. Ivavo vanenge vari pahigh risk. Vanenge vasati vabatwa nechirwere vanotanga kuongororwa makore 5 tisati tasvika paage yeyoungest member inenge yakadiagnozwa breast cancer.
Ko pagomarara rechibereko emumadzimai?
Pagomarara rechibereko mumadzimai, every woman anenge akuziya murume ari at high risk yekudevelopa gomarara remuromo wechibereko. Saka screening inotanga maybe by the age of 21 kana kuti tongoti isusu 3 years mudzimai ava paupenyu hwebonde. Kana ratanga kuitwa kudaro kana mudzimai akaramba akanaka makore anopfuura kana 3, then after that anogona kuitwa matest achona every 3 years. And kana avo vanenge vari pahigh risk kunyanya vanenge vaine utachiona hweHIV vari panjodzi yekuita gomarara, saka vanokurudzirwa kuenda kuscreening every year.
Tombotarisa muvarume, gomarara Yesu karudzi ingazikanwe sei kuti munhu anayo kana kuti vanofanira kutariswa rini narini?
Again, tine 2 groups dzevarume vari paaverage risk. Zvokureva kuti varumewo zvavo vasina any history yekuti pane akamborwara gomarara mumhuri vanogona kutanga kuenda for screening from the age of 50. Avo vanenge vari pahigh risk tinenge takatarisa age yemudiki diki akabatwa negomarara iroro. Saka vanotanga 5 years before age of diagnosis yemudiki mumhuri akabatwa negomarara risikarudzi.
Munokurudzira kuti veruzhinji vaite sei?
Chikuru chandingakurudzira veruzhinji chisingaburitse mari yakawanda ndechekuti icho ngavazive kuti vane riski yakaita sei yekuita gomarara ripi racho, vachibatsirwa nemachiremba avo, family doctors avo, kuasesa riski yavo. Kana ari mudzimai cervical cancer, varume prostate cancer, And then ndava zive kuti magomarara iwayo anozviratidza sei.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Dr. Bernadette Ndoro. Kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Nemiwo muve neutano hwakanaka. Thank you, bye.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe musori wekuRussia ainge asungwa muAmerica, Maria Butina, akadzokera kuRussia mushure mekupedza mwedzi 15 ari mujeri remuAmerica. Butina, ane makore 30, akasungwa akapomerwa mhosva yekuda kusora muAmerica achishandisa masangano akaita Sere National Rifle Association nevamwe vanodyidzana nebato remaRepublicans. Asi Butina achirungoramba mhosva yaakapomerwa iyi. Mudzimai anoita zvemafirimu ane mukurumbira zvikuru Jane Fonda akasungwa kechitatu mukati memavhiki matatu nezuro achitungamirira vanhu vairatidzira panze pedare reparamende remuAmerica muWashington DC reUS Capitol. Fonda ane makore 71 rekuberekwa ari kuratidzira kusafara kwake nekusachengetedzwa zvakanaka kwezviwanikwa. Iko zvino tochimboenda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu kana kuti our lives.
Ndinogamuchira here mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa dambudziko rekushaikwa kwavana chiremba muzvipatara zvehurumende, izvo zvinonzi nevakawanda zviri kusiya varwere vari parumana nzombe. Ko, varwere vari kuzoita sei? Tabata veZimbabwe National Traditional Healers Association kana kuti ZINATA kuti tinzwewo kuti vari kubatsira nenzira ipi varwere vari kushaiwa vana chiremba. Muhurukuro yedu Tabata munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Sivanda. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu sekuru Sivanda.
Nemakadii zvenyu vatereri.
Sekuru Sivanda, vakawanda vari kuti kusaenda kumabasa kana kurangwa mabasa kwavana chiremba kuri kuomesera varwere zvakanyanya. Mungatiudzawo kuti muri kubata upapi padambudziko rakatarisana nevarwere iri.
Tingati isu sesangano reZinata tinenge tichiti tishande pamwe chete two system yese, nekuti chatiodaisi kupona kwemunhu. Vedu veZinata havasi kuramwa mabasa, saka vari kushanda vari kubetsera vanhu. Ikasi isusu kana tichitarisira tinotonge tichida kuti ngapave nekudyidzana, nekuti tese pakati pematiri maviri iwaya, nekuti matiri mairi aya anofanira kunge achibatana, nekuti chichikuru tinoda kuti munhu anga achipona. Chino izvi zvatotarisira kuti imwewo muzvipatara ngamunge muchitovakwawo kuti kunzi section iyi ndiye traditional medicine, section iyi ndechi, wekuti kana vanga vari varapwa vanga vachikwanisa kunge vachichuza side raanoda, pane pambo kuti vamwe vari kuendwa madripi iya pamwe anenge achida traditional medicine. Saka isu tinoti dai kuriko kuti sevarapi vese tive tinopuwa marights akafanana, mamedical aid zvese. Right, we integrate the two system iyoyi. Chatinokoshesa isu kupona kwevanhu, nekuti isitoshandisa ruzivo rweindigenous knowledge iri yemishonga yedu yechivanhu.
Saka sekuru Sibanda, muri kuitawo here kurudziro yekuti kana kushambadza kuti vanhu vange vachiziva kuti aiwa kuzvipatara kana muri kusangana nedambudziko rekushayikwa kwaana chiremba, isitiripo vana chiremba huyai kwatiri munguva ino yekuomerwai?
Tingati muethics dzezvekurapa hazvinenge zvisingatsokuti tingati toshambadza kuti nekuti kuri rimwe rutivi rwaitika zvakati. Kasi isu tinoda kuti vanhu vave vane choice yekuti vanochoisa. Munhu anenge ane chidone kuda kuti ashandise traditional medicine nekuti traditional medicine inobatsira zvinofana nawo ne inoshandiswa nechirungu iyoyi zvekuti izvi ivo varifanira kuti ivo kana vaona kuti kuonaika kuchirungu zvakakamira kwakadai so ngavachiuya vauye muchivanhu vabetserwe.
Tiri kuonawo kuine kuchema kwekuti zvirango zvakuwadza nyika uye ndo zvanyanyowedzera kuti zvipatara zviparare. Imiwo senhengo dzezinata mune zvamunochemawo nazvo here pamusoro pezvirango apa?
Mune zvezvirango isu tinototi zvauraya vanhu vanzwa nenzara tingati nyika haina kumira zvakanaka. Tiri kuita semakonzo munyika medu zvekuti pane pekuti tikurasa kana identity yedu nenyaya yezvirango izvozvo zvekuti upenyu hwakaomarara nekuti haukwanisi kuti uzive raunoita kana kuenda for the next 2 hours kuti ndizive kuti une plan yeye zvakati nekuti zvinhu zvachona hazvisi kudii. Upenyu hauna kutsarukano yakamira zvakanaka. Isu tinenge tichitoti mutsika dzedu dzeAPR tinoti zvinoda kuenda zvichitaurwawo futi noti isu zvinhu zvedu tinotarisa in a holistic way pekuti totarisa zvinhu zviri spiritual nezviri physical pane pekuti pamwe zvine chekuita nemidzimu yedu nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka panoda kuti pagadziriswe nekuti vanhu vari kutambudzika kana tichitarisa wongoti sanction iro riri tinoona riri rekuti tiri kutiurayira nyika vonga apa kuti ivo vakatisunungurawo kutaiwa isusu nekuti munhu wokupedzisira ndiye ari kudi ari kukuvadzwa nekuti raramo yacho kana kufamba kana tingakudya chaikwa hakuchaita.
Aiwa tinotenda zvikuru sekuru maita basa nekuwana nguva yekutaura nesu.
Aiwa mosara zvakanaka vateereri.
Maita basa. Manga makateerera kuna sekuru Prince Mutandi Sibanda vanove munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Aiwa tinotenda Jonga makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Paka esingo ekurwisana
tiambe tikitaka pressure tomasi anasepa
sasa sai bate ngwe kupaya tondiori saka ngai bate iwe tichai pula kwa maisha na sai saka sai bate
Galisi kuzi na chora mapike pa insta ya post
mambo
kuwarashika kujosi akupisa pa Zimbabwe ndipoti na mhlanje siya wanikosi paranguva ino ndoko akakosha kuna zinona teaching afuna bathayi tone na watamukuma
Douglas live akapa patango ndoko ku London ndine papa alege machezo HK na wimbat
sakanza
nako kambo ngaibake kubva kuna Freeman featuring Alec Machesu tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. America inotemera gurukota rezvevasori vaOwen Mudhancube zvirango ichivabhomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. CMDC inoti hurumende yeZimbabwe ndiyo inozvisikira moto muziso nekusateedzera bumbiro remutemo rayo. Vagari vekukariba vanoti vofane nyota makumbo ari mvura sezvo vave kushaya mvura yekunwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VON.